kundwa kwevakomana vepure platinum stars kunovasiya vabuda makwikwi aya asi vateveri vechikwata ichi vari kuramba kuti upenyu hwavo makwikwi aya hwasvika kwamvura yacheka makumbo pari zvino kugona kunenge kudada ndiyo iri pasi pasi mugungano iri ine point imwe chete mapoints mana pasi peOrlando Pirates yekusouth africa neesperance yekutunisia uyezve mapoints matatu pasi peAC Horoya asi mumuteveri wechikwata ichi vaoliver musongoro vari kutarisira kuti chikwata chavo chichakunda kuti chirambe chiri mumakundano aya
yakatirwadza zvayo payakatambira kunoka bhozi yakadyiwa pahome but takutarisawo win tinoda win kuti vahwine kuti vasabude muleague vanofanira kutohwina FC Platinum.
FC Platinum yakarohwa 1-0 nehoroya mubaba field stadium mukutanga kwemwedzi uno asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vafara ichimoto vanoti iye zvino mutambo uyu unoita mangange.
Maonero andiri kuita ndeyekuti zvinonodrowa ikoko because mapesa ari papresa isingaite taite maresults or else akadzingwa kuclubu saka anofanira kuti unoita best performance.
Asi vapetro siruma vanoti hapana chinotadzisa FC Platinum kukunda kana AC Horoya yacho yakatora mapoints ese matatu mublawayo.
Matarisiro angu nevatambiro angu confidence ndovakuredzera kuti inotohwina kuhoroya kwako kuhome kwehoroya because inini hangu hatifaniri kurasa hope nekuti takadyiwa pahome yedu tinotarisira zvinhu zvakakurisisa kuti tinokwanisa machances can turn saka isisi tinotarisira kuti tichahwina ikoko whether zvakaita sei but tinotarisira kuti vakomana vedu vachahwina.
Mangwana zvekare Orlando Pirates iri kusangana neesperance muTunis pakatamba zvikwata izvi kusouth africa zvakaita mangange 0-0 vakabva kuguinea FC Platinum iri kushanya kuOrlando Pirates ichizogumisira neesperance pamusha mubaba fields stadium. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.